Vasikala nasi wanga vari kudarire High Court uko wanga vachiendazve kuno ita chimwe chikumbiro chekuti vange vachibudiswa mujeri nebeu. Saka magweta edu aenda ukoko vakanoita chikumbiro chavo. Asi zvisinei nyaya haina kukwanisa kupera nhasi.
Nechikonzero chei?
Vatongi vati magweta adzoke mangwana kuti nyaya ikwanise kunge ichienderera mberi vachinzwa zviri kubva kumagweta avasikala uyezve nezviri kubva kumagweta ehurumende avo vari kupikisa chikumbiro chemagweta avasikala.
Ko, sei nyaya iyi yaendeswa kudare repamusoro?
Nyaya iyi yaenda kuhaikoti nekuti vasikala vakange vanyimwa bheu kudare riri pazasi rinova remagistrates court. Saka magweta akaita kunyunyuta nemutongo wakange wapuhwa nematare ari pasi vakaendesa nyaya iyi kune matare epamusoro kuhigh court. Tine chivimbo chekuti tichawana mutongo wakanaka nekuti magweta edu ari kushanda zvakaomarara vachiisa chikumbiro ichi vachisimbara kuti vasikala vanofanira kunge vachipiwawo bheu kuti vange vachitongwa vachibvawo panze. Saka takamirira kuti tione kuti mangwana dare richange richitonga kuti chii.
Vasikala vari kutarisirwa zvakare kudare Major Street iwo mangwana acho, mungatidzoti zviri kufamba sei ipapa?
Vasikala vanofanira kunge vachiuya kudare repazasi vakabatana nava Honorable Godfrey Stole kune imwe nyayazve yavari kupomerwa kukurudzira mhirishonga. Saka vachangezve futi vane nyaya iri kudare repazasi rekumagistrates court.